Muyengwa ari kuenda ku Japan akamirira Botswana sezvari chizvarwa chenyika iyi. Muyengwa uyu ane makore 20 ekuberekwa. Inengwe kereke Apostolic God Church yene muzinda wayo mukuru kwagandanza ramudunhu reManicaland anoti chitendero chake uye kuva munhukadzi hazvimutadzisi kuita mutambo wake wekusimudza masimbi.
Ndiro kutanga nchita nzitambo mutambo uyu wanosimudza masimbi kuzeni nyango muzvitona nakwanda awabhilivhi kuzeni kwasi wakadzi wangasimudza ichi ende ndiri muzvizuruso zvari kutanga nino ndaizvozvi ndoti ndingati ndiri mukadzi kudai ndosimudza masimbi but nekuti ndakangoona kuti ndochipo chandakagwerwa namwari ndakangoramba ndingori pairi kusvika paine nguva ino and kasina ezvine zvinongogara ndine doubt ekuzoti aw ndiri mukadzi kasi ndosimudza masimbi but nekuti ndine passion yandakapiwa namwari handingamborasiri chipo chandakapiwa namwari pasi kuna ndakangochigamuchiwa.
Muyengwa anoti akakura asingafariri zvemitambo asi akazotanga kuita mutambo wekusimudza simbi ava kusekendari paaidzidziswa kusimba muviri wake kana kuti physical education.
Inangu inini kubva ndichikura handisani ndamboita interested musports chipo hapana sports yandaifarira kasi zvore kutanga rakangondidza panapo ndakangoita feeling nepassion bedzi yekuda sports ndinangopera ndapinda hapana akandiinspira but ndingoti zeni nesupport yavabereki vangu ndiyo akanyanya kuti zeni zvoite kuti ndirambe ndiri musports kuzvosvikira ndiri pandiri yezvinezvi.
Paakaudzwa kuti akanga abudira kuenda kuTokyo Muyengwa anoti akaita kunge airota.
Ndizvari kutanga pandikanzwa nacoach wangu zve ndikakwalifaira muolympic andakubvuma nekuti ndaisaziva kuti ndanga ndakatarisira kuti papreparation yandaiita kumashure zvi ndanga ndisina sure zve panguva ineyi ndingaite muolympiani ndingakwalifaira muolympic kasi ezvinoitikugadzira kuenda muolympic.
Amai vemusikana uyu amai Erina Muyengwa vanoti vakaberekerwa muBotswana makore 45 apfuura mumusha weShasha uri pedyo neguta reFrancistown mushure mekunge vabereki vavo vatamira kuBotswana vachibva kunjanja. Amai Muyengwa vanoti vari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana wavo uyu achange achisimudza mureza weBotswana kuJapan.
Haina zvitiri kuzwa kubara nekuti basa racho ungati akazvishingirira akawena.
Amai Muyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukurudzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzomupararama yakanaka muupenyu hwake.
Ndakangotoo ndiri kuda zvakadai nyange akati wakada kuti anzwa handisi kudai achizvida hapana zvaungaite unenge watongotaiwa basa rawatongodondiroro nekuti handina ite mazuva ano iri kudii iri kunisa handii saka wakatoonawo mwana aitori izvozvo izvowo uringotaiwa ita hako nekuti ndozvavadini zvawafarira. Nekuti iyo life yetim pamutemo wechipostori hazvibvumirwiba.
Mutori wenhau dzemitambo kube panhau reDaily News muBotswana Anastasia Sibanda anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo zvakare ari mwana wemuparidzi.
Ndiri mwana wemupostori and baba vangu vange iri muparidzi. I went to school by mistake. Mai vangu nababa vangu vangu vasingadi kuti tiende kuchikoro vachida kuti tiite zvemabhizinesi kutengesa muriwo matamatisi. Pandaita sports journalist still there was a problem zvokuti kumba vangu vachifira kuti akupinda zvemabhora zvinoitwa nevarume mwana wehanzoi.
Sibanda anoti Muyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapostori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi.
It's very very difficult kana uri mwana womushona kuti upinde muzvimwe zvinhu but qualification yaMagdalene inini yandifadza zvokuti in a way she was faced with some challenges. If you remember very well paakaenda kukuchinya paakawina bronze anga ndinga practice zvokuti anga abudiswa musport anga achigara kuumba but after some time ndofunga vabereki vake vaona kuti maybe we are denying her chance vavamudzosera akazowina bronze yakamubatsira kuti mapoints yake aite awande hence she qualified for the Olympics.
Murayiridzi vaMagdalene Muyengwa Alex Rangwe anoti ane chivimbo chikuru chekuti Muyengwa achanoita zvisioneke kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyange zvakaoma sei. Muyengwa ari kutarisirwa kusimuka muBotswana nevamwe vake 13 musi wa18 chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwa ari kutanga musi wa23 chikunguru. Ndakambirira Studio 7 muHaboroni Botswana ndini Shingirai Madondo.